Simba Ramari Lino Shamisa Simba Ramari Lino Shamisa Wira
Shamisa,
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 Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Shamisa, Sham
Wayana Ramwari Rabaiwa Vamuchinjikwa Zvivi zvose zvaregererwa Naiye Ishe Jesu Shumba
Rudzi rwaJudha
Ponesa Aleluya Aleluya Gwayana Rabaiwa Pamuji Chikwa Zvivi zvose zvaregererwa Naiye Ishe Jesu Shumba Aleluya Rudo Rwamwari Rudo Shamisa Rudo